Wongu pano pamuzinda weZimbabwe muWashington DC tisu vana veZimbabwe tichigirana nemusangano wedu weMDC muno muAmerica tisu taronga kuratidzira ikoko.
Chii chapa kuti muungane pamuzinda weAmerica vadzokora?
Isu tiri kumira nevamwe vedu vari kumusha, nevatungamiriri vedu, nemakomredzi edu, nemafellow activists ari kumusha ari kushungurudzwa zuva nezuva, vari kusorotandaniswa semhuka vachinzi pane zvavanenge vaita ivo pasina kana nechavanenge vaita, vachinzi panenge paine mhosva yavapara ivo pasina kana nemhosva yavanenge vapara. Apo vanenge vachingoratidzira kodzero yavo sevanhu kutaura ikodzero yedu sevana veZimbabwe. Zvino muZimbabwe ukangotaura chete hanzi yatove treason. Saka ndo zvatiri kuratidzira takamirira izvozvo. Makaona vaJob Sikala vakasungwa, mukomana wedu wechipiki Osalos akasungwa, asi hatisi kugumira ipapo chete, hatisi kuratidzira kuvaviri vavo chete, tiri kuratidzira vamwe vese vakasungwa before this, tiri kuratidzira in solidarity of all those political prisoners who are in prison, sekutaura kwatiri kuita kuno. Tiri kuratidzirawo zvakare nevachasungwa, nokuti tinozviziva kuti hurumende iyoyi haisi kugumira ipapa, icharamba ichisunga vanhu, icharamba ichiuraya vanhu. Saka tinoramba tichiratidzirawo chete.
Kuratidzira kwamuri kuita kuvadzokora kuchasvika sei kuhurumende iri kuZimbabwe?
Pane madonzo mairi kana tichiratidzira. Vari kuno tinovapa petition yatinenge tinayo, tinovapa statement yatinenge tinayo vekuZimbabwean Embassy. Kune vamwe vedu vachasara muno musemuvhuro vachavapa statement iyoyo, asiwo tinenge takatarisa kune jekerere rese renyika, nyika dzese dziri pasi pano, iyo America yacho, ana UK, ana European Union, tinenge tichida kuti titore mukana iwoyu kuvaudza zviri kuitika kumusha, kuvaudza kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti kwaane new dispensation. Hakuna new dispensation iriko, vanhu vari kushungurudzwa zuva nezuva, vanhu vari kupondwa zuva nezuva, vanhu vari kuurayiwa zuva nezuva, vanhu vari kufa nezara inodai yange dai yange isiko, dai hurumende iri kuita zvinooneka. Saka inguva yedu yekuudza nyika dzese dzepasi pose kuti zviri kuitika kuZimbabwe ndo chokwadi chacho ichi.
Pane vashandi here vemuzinda weZimbabwe Embassy vamakwanisa kuona nazvo?
Hatina kuvaona nokuti iweekend, asi zvavanoita vanhu ivava chero tikauya uri musi wemuvhuro, chero tikauya uri musi wechishanu, vanototiza, vanobva vasiya mahofisi avo, zvokuti kuratidzira musi wechishanu kwakangofanana nekuratidzira musi wechitanhatu. Zvatinozongoita isusu kuuya nemapepa edu nestatement yedu nepetisheni yedu tichivatambidza pavanenge vasingafungire zvikuru sei ipapapa musi wemuvhuro, kune vanhu vachauya vachivapa mapepa edu.
Pane urongwa here vadzokora hwekuti zvamuri kuita izvi zvingewo zvichisvika munzeve yehurumende yeAmerica?
Izvo ndo zvatinotoita izvozvo, nokuti izvozvi tinonyora mastatements, tinonyora mapetition, haagumire pano chete. Tinoaendesa kucongress, tinoaendesa kuunited nations, tinoaendesa kueuropean union, tinoaendesa chero kunana world bank, kwese kumapoka makuru makuru ari muno, nekuafrican union, nekusadak. Takanyora matsamba ikoko, takanyora mapetition, takanyora mastatements tichivaudza nhunha dzedu sevana veZimbabwe kuti hatisi kufara nezviri kuitika muZimbabwe.
Mapedza kuratidzira vadzokora muchaitei muzuva ranhasi remugovera?
Taenda kumba kwemumwe wedu, tonotandara tiriko tichiita kafundraising kedu. Vanhu vanenge vachitenga chikafu, vanhu vanenge vachitenga zvinomwiwa, tichiita mareferals tiriko, tichiunganidza mari yatinozobatsira kumusha mustruggle yedu.